kanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu gunyana 16 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 7576. Hurumende inobvisa mutemo unorambidza kufamba kwemabhazi pakati pemaguta nemadhorobha uyo wakanga wadzikwa pasi pechirongwa chenational lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 7576 mushure mekunge vanhu makumi mana nevashanu kana kuti 45 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu makumi mana nevana vanhu vagara vari munyika, mumwe chete ari munhu akadzoka munyika kubva kuNamibia. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kucovid-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu kana kuti 5783. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1569 vachiri kurwara nechirwere ichi. Yakazivisa kuti yabvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwemabhazi pakati pemaguta nemadhorobha uyo wakanga wadzikwa muna kurume pakaparurwa chirongwa chenational lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro pamusangano wemakurukota kuti vemabhazi nemichovha vanenge vachida kuzotakura veruzhinji vanofanirwa kunyoresa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu kuitira kuti vaonekwe kuti vari kutevera mutemo wekudzivirirwa kupararirwa kwecovid-19 here. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr Gilson Mandigo vanoti uhurongwa hwakanaka chose, asi panofanirwa kutorwa matano ekuona kuti mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere yateverwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Hurumende yanga ichiedza kuita kuti chirwere chisapararire nevamumacity. Kumacitigation ota angatwawo necovid saka unokwa kusiya kuti mitemo kudzivirira iyi nokuti kwete kwaanechi necovid. Sangokosha ndechekutiwo kuti vanhu vangoramba vachiita mapreventive methods avangoshandisa kushandisawo mamask nekuita mabhasi dzachona achange akagara zvakanyanya nekuti kana vari mubhasi vanhu kana vakagara vakazvaikitwa zvinogona even kunze ikokoko tinoonawo kuti even maairlines akwira achivhurawo saka ithink ndo yenyaya yekuda kubhalansisawo ana ikonomi nezvimwe zvakadaro. I don't think it's a bad idea but ndokuti todauramba achimonitwa and vanofanira kuramba vachiona kuti vanhu vari kushandisa here nzira yekudzivirira.
Tichitarisawo pamuri kutsinhira pekuti panoda kuramba pachimonitwa apa, munoona here hurumende iine udzamu kana manpower yekuti vanga vachizomonita izvozvo?
Manpower iripo handitsuko kuona even pamba roadblock hapa. Kuona ma roadblock, wose mtumno marari. Wose pane roadblock. Pane mbashone ma polisa, ane ma soja. Wanungwa si polisa wanu. And at the same time, I think you should still futi. Aito wangu anu. Very critical. Like, by out workers, wo. Ame dati, jabaza. Ya, zongoti ma polisa, ane ma soja. Wanu, tunga wanu. But, not our futi kuti, panazi.
Nyanzvi mune zveutano vachitaura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare Studio 7. Vadzidzi vapfumbamwe vakasungwa vachiratidzira kusungwa kwemutungamiri wavo weZinasu vatakudzwa ngadziore nezuro vakapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vakasunungurwa gweta revadzidzi ava vaobeshava vaudza Studio 7 kuti mumwe nemumwe wavo akanzi abvise mari inoita zviuru zviviri zvemadhora emunyika. Vashava vanoti vadzidzi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vanoti vese vanzi vadzoke kudare redzimhosva musi wa30 Gumiguru 2020. Ngatinzwe hurukuro yavaita natanonoka wande weStudio 7.
Vana vechikoro vakasungwa nezuro padare remagistrate court mushure mekunge vaendako vachinotsigira mukuru wavo uyo akanga ari muusungwa vangadziore. Saka mapurisa akati iwo kuungana kwavakaita vakagara pasi vakabata maplakards aitaura kuti sunungurai mumwe wenyu zvaiva nechinangwa chekukonzera mhirizhonga. Saka vakabva vavharirwa mupolisels nasi tichibva taenda kumatare edzimhosva tikavamirirawo tikakumbirawo kuti vapuwe vabvumidzwe kubuda kunze vakamirira mutongo wavo yatingati bail. Dare redzimhosva rabva rabvumirana nesu vakanzi ngavabude havo mushure mekunge mumwe nemumwe wavo abhadhara mari inokwana kuita iyo 2000 RTGS.
Inyaya ichanzwikwa rini?
Inyaya yavo iri kuzopinda mudare musi wa30 October 2020 ndopatinotarisira kuti vamuchuchisi vanenge vaunza umbowo uzere hwekuti vana vechikoro vaida kukonzera mhirizhonga sei nezuro.
Pane umbowo here hwavakakupai hwakaratidza kuti vana ava vakanga vachida kukonzera mhirizhonga?
Pari zvino hapana umbowo hwatisaridzwa. Kusara kwemaplakards akanga akangonyorwa kuti sunungurai vangadziore. Isu sekucherechedza kwataita izvozvo zvega zvakamira zvakadaro hazvina mhosva yazvinganzi zvakonzera, hazvina mhirizhonga yazvinganzi zvakonzera. Ikodzero dzavo pabumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti vanobvumirwa kuti vange vachitaura pfungwa dzavo kunyika neruzhinji vachinzwa pfungwa dzevana ava.
Vari kutongwa vese pamwe chete here kana kuti vanotongwa vakaita umwe umwe?
Pari zvino vari kutongwa vese vari vapfumbamwe nekuti vari kunemedzerwa mhosva imwe cheteyo yavari kunzi vakapara pamwe chete vakaungana vakarangana kuti vakonzere mhirizhonga. Saka vachange vachitongwa pamwe chete.
Vanga vari gweta riri kumirira vadzidzi vakasungwa vaobeshava vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vashandi vayo pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council vari kutarisirwa kuita musangano vachishandisa madande mutande nemusi wechishanu sezvo pari kuchirwa kuti panogona kutapuriranwa coronavirus kana vakasangana. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakatenda kuti nhaurirano dziri kutarisirwa kuenderera mberi asi vakati vanoda kutaura mushure mekunge dzaitwa. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimuta va Richard Gundani vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti nhaurirano idzi dziri kutora nguva yakarebesa.
Nhaurirano pakati pevamiriri vevashandi nehurumende dziri kuramba dzichienderera mberi. Asi chinorwadza panhaurirano idzi nyaya yemanegotiations iyi ndechokuti pekutanga nguva yese iyi kwanga hurumende yanga yakanyarara kuti zero vakanangana nenyaya yecovid-19. Asi pakazowanikwa nzira yokuti vanhu vakwanise kuti vange vachitaurirana umwe noumwe ari kwaari ikoko pachishandiswa nzira dzemazuva ano dzekutaura panhare nekutaura pamakombiyuta.
Pane musangano wakatomboitwa here pavagundani?
Musangano wokutanga wakaitwa svondo rapfuura. Waifanira kunge uchiteverwa nemusangano ungade wakaitika musi wechishanu. Ukazonzi musangano iwoyo wakuzoitika mwechipiri, kwauya shoko rokuti iro musangano iwoyo uchange uchizoitika kupera kwesvondo.
Zvii zvamuri kutarisira?
Saka naizvozvo tarisiro yevarairidzi nevashandi vakawanda vehurumende inongori pakutaurirana ikoko kuti zvikoro zvisati zvavhurwa hurumende ngaione kuti yagadzirisa mari ipe vashandi chauviri chekuti vakwanise kuti vange vachienda kumabasa. Izvi zvakakosha paurongwa huripo hwekuti zvikoro zvivhurwe, zvakakosha pararamo yevarairidzi chero panguva ino yemalockdown.
Ko ivo varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vasuduruka here pachikumbiro chavo chekuti hurumende ivape mari nemadhora ekuAmerica vachiti akasimba? Nekuti katirikudzwa hurumende iri kuti dhora remuZimbabwe rinenge rave kuita simba ivo mazuva anaya.
Chishuo chevarairidzi vemuno muZimbabwe nevashandi vakawanda vehurumende ndechokuti mari inotambirwa yomuhoro inge iri mari yakafanana nemari yatakambotambira muna 2018 payanga ichiri muUnited States dollars. Uye zvakakosha kuti vanhu vese vanzwisise kuti hapana mari itsva iri kudiwa kunze kwemari yakambotambirwa iyoyo yanga iri pamusoro pe$500. Saka nanhasi ndiro shoko iroro ratiri mubishi rokusvitsa kuhurumende kuti hurumende izvione zvakakodzera kuti mari iyoyo ndiyo inokwanisa kuti munhu ainde nokurarama.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimuta va Richard Gundani vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Masangano echitungidza Residence Trust neHarare Wetlands Trust vakakokera musangano mukuru uri kutarisirwa kuitwa nhasi apo vakuru vakuru vachange varipo vachitaura pamusoro pematoro kana kuti mawetlands. Mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuona zviri kuitwa mumatoro uye vanoziva kuti anofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka sezvo ane chekuita mukuwanikwa kwemvura munzvimbo dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Musangano uri kuitwa zuva ranhasi uyu musangano wekudzidzisa vagari kukosha kwakaita mawetlands uye nekudzidziswa zvekare kuti mawetlands anofanira kuchengetedzwa sei kunyanya munzvimbo dzakaita seguta redu rechitungisa.
Musangano uyu uchange uchikokerwa nani uye vanenge varipo ndivanani?
Musangano uyu wakabatana Chitungiza Residence Trust pamwe chete neHarare Wetlands ende tadedza mapato ese akasiyana siyana anosanganisa vamiriri vemabhizinesi, vamiriri vemachechi, junior council, mamwe maresidence organization, mayuthi, vanomiririra vakwegura, vanomiririra vakaremara, vesana Deaf Zimbabwe. Tadedza munhu wese kusanganisa nekanzuru yedu pamwe chete nana DCC. Tadedza munhu wese kuti anga aripo.
Chamunoda kuti vanhu vadzidze kana kuti vazive pamusoro pema wetlands aya chii?
Muno muguta richitungwisa zvikuru zviri kuitika panyema wetlands kuti ari kuabhuzwa nokuti ari kutengeswa zvisiri pamutemo haasi kuchengetedzwa zvinova zvinhu zvekuti vagari vazhinji patakaita tsvagurudzo dzedu tisataita musangano uriko nhasi takaona kuti vazhinji vagara vazive kukosha kwewetland wetland chayakakoshera inochengetedza mvura uye zvekare inzvimbo inochengetedza kana kunyoro unobatsira mukufema kwedu iko zvino tine dambudziko remvura muchitungwisa kana kuti titi pano patinganongedzero kuti pane wetland rakachengeteka risina kuvakwa kana kukanganiswa kuitwa zvimwe zvinhu hapana saka ndo dambudziko ratanaro kana tingati tiri kuda mabhoho chaiwo muchitungwisa ekuti tiwane mvura pari zvino hapana nekuti pese nzvimbo dzose dzine unyoro kana kuti mawetlands ese iko zvino ari kuvakwa mastenzi dzimba zvisiri pamutemo saka vagari kana vaine ruzivo rwekukosha kwenzvimbo dzine unyoro kana kuti wetlands vanokwanisa kuwanikwa vachiti vakaona pakuitwa zvivakwa zvisiri pamutemo vomhanya vonoripota ungadai kuri kudedza mapurisa kana kuenda kune veema vanoziva vanoongorora uye vanoziva kukosha kwekuchengetedzwa kwenzvimbo dzemawetlands
musangano uyu uchaitirwa kupi uyezve ngurai
musangano uyu uri kuitirwa panzvimbo inonzi Key College inowanikwa muunity K kana kuti muward 17 uri kutanga nenguva dza12 masikati
vanga vari mukuru wechitungwisa Residence Trust kana kuti Chitrust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwisa kwakare naTanonoka Wande weStudio 7 Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo reHerald rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yabvisa mutemo wanga uchirambidza kuitwa kwesarudzo kubva iye zvino izvo zvapamukana wekuitwa kwesarudzo dzakawanda dzeparamende nemakanzuru musarudzo dzebyelection komisheni iyi ichidziita ichitevera mitemo inoderedza kutapuriranwa kwecovid-19 Bepanaure Daily News rine musoro wenhau unoti vamwe vevaitungamira kuratidzira kwakaitika musi wa31 Chikunguru gore rino vachiri kuteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende kunyange hazvo mapurisa akati haasi kuda kusunga vanhu ava tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanopikisa urongwa hwekubvisa pamuviri mumalawi vari kuratidzira vachipikisa urongwa hwedare reparamende hwekuda kuziya bhiri rinozopa mvumo yekubviswa kwepamuviri kuvanhu vanenge vabatwa chibharo kana kuitiswa pamuviri neveukama dzangano reUnited Nations High Commission for Refugees rakabatana nehurumende yeUganda vari kushanda mukudzosa runyararo zvichitevera kurwisana pakati pevagari nevapoteri kumaodzanyemba kweUganda svondo rapera uko kwakasiya vapoteri vangangosvika 10 vafa yeve nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7
rangu ndinonzi chabonga chabonga ndoda kutaura pamusoro penyaya yavamunangagwa nevatsikiri vavo vanovatsikira vaitaura vachiti nyika yezimbabwe haina matambudziko nyika yezimbabwe ine matambudziko zvikuru ekuti ivo vamunangagwa havanyari here kutaura vachiita nyika yezimbabwe haina matambudziko ivo vachiziva kuti vari kutsvanyirira munhu wese ari munyika yezimbabwe ari kuchema chokwadi here torohwa takatopurirwa pasi tiri musaga sekiti here havanzwotsetse here havanzwotsetse here kuti tatambura tachema tarirai tatetereka nenyika kutsvaga pekupotera sei zvaramba seunge tisina nyika asi nyika tiinayo saka hanzi mvura takatora tiripiko kana zvakadaro dai mwari vatiwandira nyasha chokwadi.
Makadiko pa studio 7 apo, makadiko pa studio 7, aiwa isi nufara, nufara, nufara. Ndia kutakura wapa msuru pe, ati desa nupifu, wapuna kakwa hii. Wanuti wali kuda kuti wangu wawe kuzo investa msubawe, hapa wali kutika futi wangu wangu wa shita utsozi. Saka, shunike shunike sina kunaka, shunwari kita, shunuramba, shunika kuzulila nika mwashule, ni wangu wangu wa shita kututamuru. Solo pao futi wa shitambuza wangu saka sorry kita ashuna kunaka shaka ipa shitere ito shuola sikaiti
ndini fumani from cheku chu fumani mpaka hidu ipanya ya Mr. Globe la higa zani pia funga iwe ne rekuita kuzitarisa iwe mbi uza uza wangu waga simu futi ya uza yesi za mtu para ndi famiru unaruto rambu pani zivuri rana seza waita sana umeni nga iwe ne oze kuita ipapu du patinu miru uko zero zedi isu zewani du patinu tu alliance ipindi rupanya ya takadai sovetwe zani pia funga iwe nguru ripanya ya emuru nguru kuzi tarisa iwe mwone zazake zirungu kuti iswa avidwe kazimbabu ya para avidwe zimwe nyiko nga zinazo pindiro zine uzamu.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 sezvo studio 7 ichitema isina kwayakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nezuro vakabatana nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBahrain neUnited Arab Emirates pakunyoreranwa kwezvibvumirano zvekudyidzana pakati paIsrael nenyika mbiri idzi. Chiitiko ichi chakaitirwa kumuzinda weWhite House muWashington DC vaTrump vachipembedza danho iri vachiti kunyoreranwa kwezvibvumirano zveAbraham Accords uku kuchashandura mafambiro enhoroondo uye chinhu chitsva mudunhu reMiddle East. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vaFrank Guni avanoti zvibvumirano zvanyoreranwa pasi zviri zvitatu zvakakosha zvikuru mukuunza kudyidzana nerunyararo kuMiddle East. Kunyange hazvo nyika idzi dzanga dzagara dzichishanda pamwe chete nerweseri neAmerica pamwe neIsrael asi zvichiitika muchiwande.
Taona nyika yeIsrael ichinyorerana pasi zvibvumirano zvekubudirana pachena nekudyidzana paukama nenyika mbiri dzeBahrain neUnited Arab Emirates. America yakamirira somuyananisi panharirano dzekutyidzana idzi. Ndingade kuti tibude pachena vatiri vanyatsokunzwisisa kuti zvibvumirano zvanyorerwa napasi izvi zvibvumirano zvekudyidzana kwenyika yeIsrael nenyika yeBahrain neKingdom yeUnited Arab Emirates. Hatingati mabilateral agreements kutaura kuti vabudirana pachena kuti vakutanga kudyidzana senyika dzinodyidzana dzichifambidzana uye vachaisirana mizinda ayatingati maembassy imwe neimwe nyika ichava nemumiriri wayo mune imwe nyika. Izvi ndiri kutaura kuti zvibvumirano zvekubudirana pachena mukudyidzana nekuti nyika idzi dzagara dzichishanda nerweseri neAmerica neIsrael yacho nechekare. So muenzaniso Bahrain neUnited Arab Emirates dzitori nemakamba emasoja eAmerica anogara ikoko uye vanodyidzana nekufambidzana neIsrael mune zvakawanda zvana technology. Asi izvi zvanga zvichitwa nerweseri zvasina kunyatsokubuda nekuti nyika idzi dzeMiddle East dziriwo zvakare muArab League iyo inoti haiwirirane nezvikitwa neIsrael zvokutora nyika yevaFiristia kuPalestine.
Tingati here iro danho rokunyoreranwa kwezvibvumirano iri richaunza kugadzikana muMiddle East kana kuti idanho rerunyararo?
atingati iri danho rerunyararo nekuti nyika mbiri idzi Bahrain neUnited Arab Emirates hadzina kumbobvira dzaita hondo neIsrael. Vanga vagara vasinganyanyi kupukana neIsrael, vagara vachitodyisana vachitodyidzana nezvikuseri, vanga vasina kungobudirana pachena chete. Semuenzaniso, United Arab Emirates pavakangotanga kuwirirana sonzo rapfuura kuti ngatichibudirana pachena, makaona kuti vakamhanya kunotanga kutora technology kana kuti umhizha hwemazuvano kubva kuIsrael. Uye nokudyidzana kunyaya yekurwisa COVID-19 zvimwe zvakawanda wanda zvavatanga kutodyidzana zvabuda pachena. Vanga vagara vachizviita zvanga vachiitwa nekabisira nerweseri nokuti vaitya kutsamwisa vamwe vavo veMiddle East.
Tiri kuona vaTrump vachipembedzwa kuti vakwanisa kunge vachiunza zvibvumirano izvi kana kuti nyika idzi mukuumba zvibvumirano zviri kudyidzana izvi. Munotii nedanho ravaTrump apa?
Zvibvumirano zviri kudyidzana izvi zvauya kuzadzikisa mhiko yavaTrump yavakaita apo vaitsvaga kuti vasarudze kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica mugore ra2016. Vakataura ivo kuti vanotsindidza uye vane chishuviro chokuti kana vaakutonga America vanoda kuona mireza yenyika dzemumiddle East iyi yakaturikwa paWhite House, vachibvumirana kuti pava nerunyararo, pava nerugare pakati penyika yeIsrael nenyika dzemumiddle East. Asi taona kuti hongu ichokwadi kuti mireza yenyika dzemiddle East nhasi yaturikwa vachinyorerana zvibvumirano izvi. Asi mureza mukuru washaikwa apa mureza wePalestine, nekuti nyika yePalestine haipo, haimo muhurukuro idzi, haimo munhaurirano idzi kukuwirirana zvako kweIsraeri nedzimwe nyika dzayagara ichiwirirana nayo hazvinei nePalestine. Nokuti makanzuka izvozvi maPalestine vari kutotaura kuti hapana akavakokawo munyaya iyoyi, havamu munhaurirano dzacho. Inhaurirano pakati peAmerica neshamwari dzayo zvavagara vachishamwaridzana nadzo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti mutevedzeri wemutungamiri weMDCT yakafanira kubatwa chigaro namuzvare Tokozani Kupe, Engineer Elias Mudzuri, vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Vachinyora padande mutande reTwitter neZuro Maneru, Engineer Mudzuri vakazivisa vana veZimbabwe kuti vakanga vavhenekwa vachiwanikwa vaine chirwere ichi uye vakanga vatove kune chimwe chipatara uko vakanga vachibatsirwa nevashandi vaive vakazvipira, chinove chinhu chaivapa kugadzikana mupfungwa dzavo. Engineer Mudzuri vakatiwo nekuzvipira kwavo pamwe neminamato yevana veZimbabwe vaizokwanisa kukunda chirwere ichi.
Munikakamizira mwamuna amenesali kukosikwanga, mwamuna siwa musiku wanga mundikakamizira tumakoro.
Iye zvino tokupai kambo pfupa rokakamiza kubva kuna National Pick and Kazembe.
Kwatichotere pamangara mabuto pasogoro. Kakamizira mwamuna amenesali kukosikwanga, mwamuna siwa musiku wanga mundikakamizira tumakoro. Mundikakamizira mwamuna chifukwa chandarama chabe, ziwani chikwati chotere pamakara mabuto pasogoro.
Kambo kubalo kakamiza kubva kuna National Pick and Kazembe chikomana chepa Zambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 7576. Hurumende inobvisa mutemo unorambidza kufamba kwemabhazi pakati pemaguta nemadhorobha uyo wanga wakadzikwa pasi pechirongwa cheNational Lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vashandi vehurumende nevamiriri vehurumende votarisira kuita musangano pasi peNational Joint Negotiating Council wekuzeya nyaya dzemihoro vachishandisa madande mutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri nichitimosfera zvakanaka vateereri.